very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, January the 7th, 2016. Our first program in 2016. So Happy New Year, everybody. Tonight on the Women's Roundtable, we are going to be speaking about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we're looking at preparations for the openings of schools next week. In the face of the current economic challenges, what are women doing to ensure that their children are able to go to school next week? What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Pachina chemadzimai.
Olesine lobo mama. Sitholakala njalo ebulenjini. We are on the internet. You can find us on voazimbabwe.com, lobanjalo ku voashona.com, lobanjalo ku voaindebele.com.
I am Eunice. I stay in South Africa, Cape Town. I'm doing domestic work, so I'm coming from the work now. So it's hard for me, for us women, us single mothers, to work like hard when you get nothing. You know, if to change rand into dollar, it's difficult, it's paying. And I've got two children to pay, or the other one finish form four. So it's difficult to make that money using rands into dollars. I've got three children. The one is in grade six, the one form three, the other one finish form four. But I have to stop that form four because I couldn't find the money to send him go back to school. I have to drop that one. I think $600. Oh, I can't way from. I am just $600. My wish, I'll work hard and find that, but I can't. The job I'm working is nothing. I can't get anything. I'm just like I'm playing. My wish is if I found money, I can just do some business, whatever can give me money, not work like this. Paris, you know, and nakana kumbogadzirira bonus atipiwi mari ese atakatambira izvozvi December takaendesa tushomana na tumati kwacho kuti inodyo Christmas kumba ndinoshanda uma kitchen but ndine certificate yangu but haisi kushanda ndambozama kwemakore iyo zvindatoneta ndakungoti chamuka inyama zvinongondipa mari ndozvondongoita parizvino kumba uende unoenda ne oh nyaya kuchikoro ii tiri kumboshingirira kana tatambira kaizvozvi kupedza kwaJanuary uno ndopatinobhadhara pata hatukwani wana watatu wari kuenda kuchikoro vari kuZimbabwe mumwe ari kuita grade 6 mumwe ari kuita form 3 then mumwe akapedza form 4 anoda kuenda kuform 5 mari hapana kutongoshingirira hauende kumba kunofiwa hauendi unganwe inopisa here ungoti zviripo zvacho izvozvi mumwe wacho form 5 orega koita form 3 negrade 6
ndinonzi Chipo Madei ndiri kunokwamurehwa kumatikiti gadziriro tiri kugadzirira zvinhu zvakaoma hatina mari kuti vanoende kuchikoro asi zvakangooma vari kuenda zvakadaro hatina mari zuva riri kupisa kuti tishande zvinhu zvakangooma hakuna mvura mbesa dzafa saka zvekuti tibate tiwane kurarama zviri kunetsa zvinhu zvavo zvakatotiomera tatosvira kana tekutangira ndine vana 31 wacho anoenda kumatikiti primary school two wacho vanoenda kuchelzi high school kuprimary kumatikiti $10 pepem kuchelze matikiti $10 pepem pari zvino takagara nekuti isu mabasa atinoita ndeemaoko ekurima magadheni saka hatina kana mvura mbesa dzana dzirimo magadheni dzasika pakuoma mvura yatinoiwana mumarwizi tichiridza nemaengini asi hatisina kana kuchiedza kuchera kufuku mvura haichawanika pari zvinezvi zvaitawana rubatsiro rwemaprojekt togona kufidha huku nekuti huku iri izigani kurima magadheni nekuti gadheni rinoda huku kungotsvanda pati vanomvura dzekunwa tiisa muhuku imomo zvinhu zviri pakutirarame nevanavo vatanoenda kuchikoro yegore rakatera hatitorina kutogona kutoitedziibhadhara pavana chuu vari kusekondari ivavo saka tachitotarisira kuti ezvezvisem nhongo yekunaya kwemvura yekuti tinogona kurima mbesa dzedu tichipowo pundiso kusva muna april togona kubhadhara chikwereti chegore rakatera tobva tamba tachiesesisem asi nemamiriro akaita kunja zvinhu asina kumira zvakanaka vana vanoenda zvavo atwa nenguva dzavanogonzi dzidzokerai kumba nekunyererwawo masamba tichienda kuchikoro vachitaura nesu vabereki kuti muchagona kutibhadhara rini tichongonyoresa asi mande kungonyoresa tisina tatakabata mhoko
besesizamile kodwa kuyehlula kunzima imali kayibonakali ikhisimusi abadala bayidlale bekungela mali inyiwe bayidlale kungela mali laba kuthiwe abaphiwe izolo banikiwe yebo kodwa balutshwana iningi livele liyakhala inkomo ebesithembele kizo ukuthi bahambisesele abadala bakulungiselele kakhulu abantwana enkayi sezisifa seziqalele ukufa ziyafaka price ngomuzi ngelanga thina sisakwazi ukumele sikwenze ukuthi kuhamba njani okukufelela imuli lokho kuzabona yinkosi sibili iqiniso elihle ngoba thina omama besivele siphila ikakhulu kubona laba bakahulumende abaholayo yibade besiqhatsha sihambe sihlakula-ke siziphiwe izimali izindima siphiwe izimali zokubhadalela abantwana siphiwe izimali zokuthi sithengele abantwana ukudla abanye basinika amagokoko abalakho ukudla kodwa kwakhathesi emuva kukhatshana phambili kukhatshana sesisesikhaleni
sizwa kuthiwa kwezinye indawo kulenhlelo zokupha abantwana ukudla ozokwabela abantwana ukudla abantwana basesikolo kumbe abantwana njalo emaklinika abaphansi kweminyaka emihlanu lina ngakini ngapho lukhona na uhlelo olunjalo kumbe inhlelo ezifana lalezo eziqhutshwa nguhulumende kumbe zinhlanganiso ezizimeleyo
hayi mina enkayi angifuni ukukhuluma amanga ngakithi lapho esikhona kuwadi 20 kumbe ngathi vele yona inkayi yonke bengingakakuzwa kuphela bekufike uhlelo lolu olukahulumende lwenhlanganiso lezi ebezinika abazali imali ukuthi kuthengwe ukudla.
Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at preparations for the opening of schools next week. In the face of the current economic challenges, what are women doing to ensure that their children are able to go to school? What are your views on the issue?
As most families are marvelous, just preparing to send their children back to school next year, this year.
Next week.
Most women, like the other lady that I spoke to earlier on, are saying this is a difficult year for them. They might see a lot of children dropping out of school due to financial constraints faced by their parents.
Yes, PJ, we also heard from, you know, some families in the rural areas earlier on who are saying that the changing weather patterns due to the climate change has affected their crops this season, even some of their gardening activities. So they are not even sure, PJ, that they will be able to send their children to school. Mm-hmm. As you heard also, one of the ladies, they were saying she owes the school some money from last year and her children need to go to school next week. So she's not even sure whether they will be admitted to school.
And this problem is not only found in the rural areas, even in the urban areas, in the suburbs, you find that most children are going to be negatively affected by the economic situation, even the weather itself. There's some tillage that are happening in, even in the urban areas. But people are all of them that we spoke to today are saying things are really difficult.
And remember also, PJ, right now, a lot of people are going through job losses, lack of payment of salaries.
Yeah,
not because the companies don't want to pay, but they are not generating an income.
These companies are not even going to open after the holiday.
Sure, PJ. So we want to hear from you, our listeners, what your views are on the issue, PJ.
Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama lamhlanje sithe sikhangele sibhekise inkophi zethu kuviki elizayo lapho abantwana babo besebevula khona izikolo. Yebo phela ikhefu seliphelile elekhisimusi kanye lelo mnyaka omutsha. Sesikhangele ukuthi indleko eziba khona ezikaJanuary disease sizilungiselele okunganani. Ikanti ke vele khona lapho siqalisa ikhefu abantu kade bevele beyohlaba umkhosi ukuthi lo nyaka akula mali, akula khisimusi. Abanye bebengaholanga baze bahola kumbe kuyizolo kumbe kuthanya ikakhulu labo abasebenzela uhulumende ukuthi ke abamankampani bebengabhadalwanga ababhadalwanga amabonus abo ababhadalwanga izimali eziningi ukuthi vele kabalazo izimali ukuthi ke ukuthakazelela ikhisimusi kabazange benelise ukwenza njalo ngenxa yokuba bebengelayo imali yangkhona. Ikanti ke nanku izikolo sezivulwa kuba lendleko ezama school fees, kuba lendleko zama uniform, kuba lendleko zokuthengela abantwana ama groceries ikakhulu labo abahlala kuma boarding schools. Sihluzeni bomama sizokubana lina liluphatha njani udaba khona ngapho lapho elikhona.
Aiwa iroida mapj chokwadi nhasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa isu kuti madzimai ari kuita zvakadini kuti varongedzere vana vachange vachitanga zvikoro svondo rinouya. Takatarisa maomero akaita zvinhu munyika. Tiri kutarisa kuti magadziriro aya vari kuagona sei uyezve pane zvingaitwe here kuti zvive nyore kuti vawanikwe ivo vachidzosera vana vavo kuzvikoro. PJ tinotarisa kuti panguva iyo ino mhuri dzakawanda dziri kutarisana nekurasikirwa kwemabasa uyezve vamwe havana kuwana mabonuses vamwe makambani haasi kuvhura nezvakawanda toti isu January disease inogara ichiimbwa iye gore rino vachinji vari kuti rinenge rakati homei saka tichange tiine vanyarikani vedu vatichange tichizeya navo tinoda kunzwazve kwamuri imi vateereri kuti zvii zvamuri kuita kugadzirira kuti vana vaende kuzvikoro svondo rinouya. PJ tinenge tatoita rombo rakanaka tine vanyarikani vedu vatori panhare pari zvino. Tina kansela vekunkai Mrs. Maria Ndlovu varipo unogona kuvachingamidza uyezve tina sisi Eunice vatambonzwa kubva kwavari vari kuSouth Africa. Totanga hedu nakansura.
Kansela nguye sike sakhuluma laye njalo ekuqaliseni kohlelo. Nkosikazi Ndlovu siyakwamukela kuhlelo lethu.
Ngiyavuma mama.
Hello.
Nkosikazi
Ndlovu.
No, I can hear her actually. Hello.
Ngiyakuzwa.
Yebo mama. Please hold on. Maybe we can also take Eunice. I can hear her though.
Okay.
Honorable Ndlovu.
Ngiyakuzwa mama.
Welcome to the program, but please hold on. Sisi Eunice, tokutambirai pachirongwa chedu nhasi.
Hello.
Hello. Kwakadi ikoko ku South Africa tambotaura nemi muchiti ku Cape Town zvinhu zvinenge zvati homei uyezve imi muri kutoona kuti mwana wenyu we form 4 haasi kuzokwanisa kuenda mu form 5 nyatsotsanangura kuti zviri kufamba sei.
Chikonzero mari mwanangu. Nekuti ungaende kuchikoro unosvikodzingwa. Kana kusina mari hapana ndatongo decide kuti iyeyu akuita form 4 akuenda form 5 aregere zvake otoneta ke child labor kana kuti unofudza mumbedzo wanokoma misha ndozvine ndikatoona zvingabatsiri ndochiendawo neuyu form 3 ne grade 6 kuti waonawo kuverenga nekuzokutaura chirungu mari hapana.
Pari zvino mwana wenyu uyu ari kudzidza ari kupi?
Anga achidzidza ari kumbudiriro to high school.
Saka hapana here zvimwe zvingaitwe kuti awanikwe iye achidzokera kuchikoro svondo rinouya?
Kutodai kuti mwoyo wangu unorwadzisa kuti mwana uyu arege kuenda kuchikoro muchingoona zera racho. But ndingamwe inopisa here?
Ichokwadi.
Ndotoona negore ramangwana kuti rinenge rakamira sei pamwe zvinoshanduka. Pamwe tinenge takuitawo zviri naniwo but munomu shinguri ndakauya makore angu 15 ese hapana chachinja. Kungotogarira kuti ndione kamari ikoko kuti ndifide mhuri.
Aiwa, mobata zvenyu makadaro sisi Eunice. Asi vamwe vana vadiki matimi mune vamwe vaviri vari kuita magrade api?
Umumu ari kuita grade 6 gore rino, umumu form 3 gore rino. Saka ndingatoita gwakumu kwako ndichikwereta kwereta ndotozongobva. Zvikwereta zvacho zvinongogara zvichingotutuika pamusoro pezvimwe. Hazviperi kwandiri.
Yeah, but hey, you make a daro, sis Eunice. PJ, we have Eunice there calling us from Cape Town in South Africa, who's just explaining, as we heard earlier on, that she has had to make the sacrifice to make sure that her two younger children go to school next week, but her Form 4 son will not go to Form 5 because she just cannot afford it right now. But she says it's a choice that she's had to make, not because she wants to, but it's financial.
Forced by circumstances.
Yeah.
Nkosikazi Ndlovu. Okulokhu zenu kwamlokho kokulalela endlebeni kade kungasebenzi kuhle. Bengingakuzwa. Utshona njani, mama?
Hayi, ngiyatshona, mama.
Yeah. Sikhangela ivikezayo, abantwana besikolo babe bebuyela isikolo. Asicebisane nini ukuthi senzeni ukuze abantwana baye esikolo ngevikelizayo. Wena ke ukhuthazani sike sakhuluma uqala laphana kwelunye uhlelo lethu usithi wena ngapho enkayi hayi izinto kazimanga kahle
kodwa mama siyabakhuthaza ukuthi asihambise nini abantwana esikolo sizame ukuthi sidinge isizwe sihambise ngesikhathi ngoba singaze siphuze imali yangikhona ingasika ku-600 siyabotshwa sihanjiswe ekhodi ungahanjiswa ekhothi bayakunika isikhathi sokuthi ngesikhathi esingaka kumele leyo mali ube usuyibhadele nxa ungayibhadalanga bayabuya bazethumba kungaba zimbuzi kube kuyini okuzakwenza ukuthi kuthengiswe kuzuzakale leyo mali kwabehluleka abanye ukubhadala bayatshela ukuthi buya sikunike umsebenzi esikolo wokuthi usebenze okwenelisa imali yakho leyo okumele uyibhadale abanye abazali bayathedela emuva bayehluleka abanye bahle bakhupha abantwana esikolo kodwa mina ngikukhuthazayo ngikhuthaza ukuthi abazali kabazame ngitsho zinkukhu ngitsho zimbuzi khonokho kukhona sihambise abantwana esikolo senzele ikusasa lethu ngoba umntwana angafunda la uyabe usuhlala kuhle impilo yabe isingcono
yikho ke bathengise khonokho kwezinkukhu bahle bathengise bengakabanjwa
sihle sikuhle kuthengiswe bengakabanjwa ngoba nxa usubanjiwe usungale khodi sebe sokunzima kakhulu
Yeah. Ilinani elinganani nxa uqathanisa lomnyaka ophelileyo lomnyaka lo esesungena obona angani baz angabantwana abaza abaza banjwa ngamandla ukuthi enxenye bahlale ngekhaya bengaye esikolo.
Mina nxa ngikhangela bazangena kuma 200 ngoba lasiye aba akade sebehanjiswa ekhothi bebengu 35 abayengikhuluma ngabe secondary. Hayi abe primary, abe primary. Yami eseduha ngale eduha mzondo primary babe lingene kumbe baba ngufayisi ababehanjisiwe lo nyaka sile ngikhangelela ukuthi kuma 200 bazangena ngomumo okhona ngoba akekho umuntu omuzwa engakhali wonke umuntu ngamuzwa sithini esiphi phela abantwana bayesikolo yamuzwa sithi kunzima lokho kuzakwaziwa yinkosi
ye bahamba khonapha ecingweni nkosikazi Ndlovu sike sithathe omunye umlaleli
PJ ndisati ndadzoka kwauri kuti ndinzwe kuti vanga vari kuti ikanzura ndangonzwa kuti koti tombotora muteereri tinokuchingamidzai pachirongwa amai Ana Mukova vari kwamutare hello amai Ana Mukova vari kwamutare tinokuchingamidzai nhare dzinenge dzisina kumira zvakanaka PJ. Hallo, amai Mukova? Regai imbofambai-fambai kana zvichikwanisa nekuti hatisi kunzwanana. Tombomboti gagaga uchititsanangura kuti kanzura vatii?
Councillor Ndlovu of Ward 20 in Nkayi was actually saying in her area in Ward 20 there were parents that were taken to court last year. There were about 35 of them. And then when I asked her, what's the diff? How does she see the situation compared to last year and this year? And she's predicting that most probably 200 parents are going to be taken to court because there is this system that the Minister of Education came up with, mm-hmm. That if you don't pay school fees, they'll take you to court. Mm-hmm. And if they take you to court in order to pay for the fees, they'll either confiscate your goats or your poultry or mm-hmm. anything that you own. So she was encouraging parents to sell their wares mm-hmm. Before sending their children to school and pay for the school fees up front mm-hmm. Rather than wait to be taken to court.
Aiwa, vaninzi vevanzwa, tiri kunzwa kubva kuna Kanzura, vari kunkai vari kuti ivo madzimai dai zvaiita kuti mhuri kana mune zvamunazvo pamba zvinokwanisa kutengeseka motengesa kuti muende kunobhadharira vana mari dzekuzvikoro nekuti mazuva ano zvikoro izvi zviri kuti izvo zvikakuendesa kudare unokwanisa iwewo kuzowana uchipinda munjodzi dzinokuna kunge wakabhadhara mari yako chikoro chichatanga saka vari kuti kune dzimwe nzvimbo kwavari ikoko kune vana vakatoti one day vakatadza kuenda kuzvikoro munguva yapfuura uyezve vabereki vavo vachiendeswa ivo kudare saka tinongokurudzirawo madzimai vakateerera pari zvino kana mune huku kana mbudzi kana zvimwewo zvakadaro ngazviedze kutengeswa kuti vana mari iwanikwe kuti vana vaende kuchikoro musazowanikwe muchiendeswa kumatare PJ takamirira kunzwa kuti muteereri wedu uyauya azodzoka here tinogona kumboteerera we can now listen to some we can read the WhatsApp messages we received today. Mm-hmm. You know, we have a lot. I have Nyasha Barnabas here who says the government through the Ministry of Public Services announced the recruitment of relief teachers has been suspended because of budget constraints. This circular applies to all provinces and districts in Zimbabwe. Then she says this move has been prompted by the challenges faced by the finance ministry to pay civil servants their salaries, let alone the 13th check in the form of a bonus. Moti kuitawo here uku? Saka mati tofusha madegree edu here mabasa zvapasina onai zvokuita please anenge ari kutaura nehurumende apasisi nyasha gore rino kune nzara vabereki tinovatengera chikafu nei mubvunzwa vunzwa nasisi nyasha hameno kakwanisa kuverenga imwewo tisatambodzokerazve kunhare dzedu
Elini Njomboro ari pa house number 2342/10 Ngominja Township NRZ kuHange muZimbabwe ari kuti isusu vana amai upenyu hwakangoomera isu semubereki mukuru pamusha chose chinoitika tisu tinoomerwa nenyaya yemari shoma iri kutambira vanhu mari dzakagurwa nepakati saka zvinhu hazvina kunyanya kunakira munhu wechidzimai uye samadzimai vaya vanogara vega unoshaya kuti mwana wacho unomupei uye wotangira papi chaipo zvinhu zvakaoma kudai munyika tiri kushanya kuti anonzi madzimai anozvimirira torarama sei chero ivo vane varume vacho chaivo mari haisi kukwana zvinhu hazvina kana kumira zvatinoda kunyanya munhu wechidzimai chose chataotaura nehansi inini semunhukadzi ndinoshushikana zvikuru nekuti mihoro nekumiswa mabasa kwakaitwa vanhu zvinonyanya kunoitsa vanhu vechikadzi zvinhu zvakaoma maschool fees acho mari haisi kukwana kuenda kunokwereta samai kuti uiwane wosara uchibhadhara chimbadzo chacho kuti mwana aende kuchikoro takangoomerwa hatikwanisi kana nekuchibhadhara chimbadzo chacho
aiwa chokwadi PJ tinasisi chipo hunda ndiri pamatutu school box 75 kwamurewa zvakaoma madzangu hatina kana pekutangira tine zvikwereti zvegore rakapera mvura haisi kunaya ukatarisa dura nemamiriro akaita zvinhu unobva waona kuti aiwa gore rino zvinhu zvinenge zvakaoma saka munhu wese PJ anenge ari kungochema chema mumawhatsapp message hatingatomboapedze kuvaverenga
asi chandaona chiri kuitika kumusha ikokoko what I noticed my cousin had visited Bulawayo for the holidays she was saying there were so many weddings in Bulawayo and yet people are saying they don't have money. Very splashes weddings that were going on. But at the same time, there were also so sad moments where people were attending funerals over the holidays.
PJ, chokwadi nasi tumbodzokera kuna Sisi Eunice vari ku South Africa. Makadi Sisi Eunice.
Tiri nani, pachipamwe.
Aiwa, pachipamwe shuwa. Saka Sisi Eunice makapedzera rini kuenda kumusha?
2003.
Saka pari zvino zvinovana vanani kuharare kwamataura uko.
Vane munin'ina wangu but haoni.
Ehe.
Ee.
Ah. Zvino panofambiswa sei?
Kutongoti ndiriko kandaona kachipenheti kungodzikisa kukwidza kuendesa kumusha ndikada kuti ndiende. Kamari kako ndokandirobva ndatoshandisa ndotogara pasi. Mawanira acho emari rinoda kuti ribude nekuwira tichikurukura.
Pakaoma shuwa sisi Yunisa. Asi zvamuri kutoita izvozvi zvakanaka nekuti muri kushandira vana.
Ya, ndikakurondedzerai mashandiro ashandinoita. Ndinotanga na6 o'clock ndichipedza na7. Handigari pasi, handidye, handidini kusvika ndapedza ndouya kuno. Muri kuno mashandiro kuti wakakonekitwa paelectricity. Hazvinei hazvo, Mwari ari kudenga achatinzwawo.
Aiwa chokwadi, aiwa vanonzwa shuwa. Mombobata makadaro sisi Yunisi, tina sisi Sharon Dzuda vari kwaRusape. Makadi sisi Sharon. Ehe, tokuchingamidzai pachirongwa. Kwakamira sei kwaRusape? Muri kugadzirira here kuti vana vaende kuchikoro svondonouya? Halo. Nhare dzacho hadzisi kunyatsonzwika. Dai mambo tifambei tione kuti patingawana network ndepapi. Ehe, fambai mbichana, mufamba mbichana, otherwise totozoita zvokukufonerai. Asi tachida kunzwawo kuti kwaRusape zvii zvamuri kuita semadzimai kugadzirira vana. Ehe, chimboedzai taurai tinzwe. Sisi Sharon, regai tigokufonerai
zvakare.
Nharo dzenyu hadzisi kunyatsonzwika zvakanaka. Asi chandanzwa ndechekuti vari kuti ivo vane zvikwereti zvakawanda pane panyaya yevana yemaschool fees kubvira gore rapfuura. Asi tichakufonera izve, tinotenda kunge mamuri pachirongwa chedu. PJ.
Woti mbuyele kunkosikazi Ndlovu. Linake ngapho enkai, njengoba ikhefu lekhisimusi seliphelile, libabonile yini abantwana labo abavame ukulincedisa ukuthi libhadalele abantwana abancane ama-school fees bebuyile eGoli injiva lezi?
Yes, sizibonile.
Zibuyile yini lo nyaka? Sizwe lokhu ezikhala lazo, zikhala ngerandi ukuthi irandi liwile.
Zibuyile sibili ziyakhala ngerandi, kodwa hayi engibabonileyo mina abaningi bazamile ukuthi bakhokhe sibili imali bayithile.
Bancedisa abazali.
Okusibulalayo kwangikhona kuphela ukuthi kambe nxa uyakhipha i-R100 nithi $6 azindawo zolethe $7 avele hayi situation ayikho kuhle.
Yeah. Ngicela ubambe khona lapha ecingweni, sizame umlaleli wethu lo kade lokhu ezama ecingweni lwakhe.
PJ, I think we'll go to our WhatsApp audios. We have just a few seconds to play our WhatsApp audio so our listeners can hear in this first half.
Soro ivabereki, ini ndoda kutenda chirongwa chestudio 7 nemukamanwa wamatipa kuti titaure nenyaya yeschool fees nekugadzirira kwevana kuti vadzokere kuchikoro. Ine hangu zvinhu zvakandiomera. December pay yangu handina kuiona. Saka ndakatarisana next week ndiri kuona vana havana zvakakwana zvokudzokeresa kuchikoro. Mabhuku havana kana nemari yacho yekubhadhara chikoro. Zvokuti pananichitotarisa price yekunzi Studio 7 inopa kalenda neradio. Ndangoti ini dai vangopa iri school fees. Ini ndatowana mukana wekuti ndibhadharire vana school fees. Ndinotenda kuti pane zvichaitika pamazuva anotevera, asi pane ino nguva hapana chatichaitika. Ndakatarisana nenyaya yeschool fees.
Mina ntombi ezinxube ndlaleyisaiti kulenda. Into zesikolo bezikhwele kakhulu, intengo bezikhwelile, sibili okuzwayo, sibili kunzima, sibili.
Thank you there to our listeners and our guests. Please stay on the line and join us as we live stream on www.voazimbabwe.com. Stay tuned. I'm Marvelous Mhlanga Nyabuye.
And our practice is Jeremiah.